and it's happening right here. Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC right after the interview.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 20, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvatiri kuona zviri kuitika kunyanya kudhorobha reBuruwayo, uko kwavari kuti ndiyo yava epicenter yeCovid-19. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru, asi muchengetedzo wemamiriro akaita zvinhu mumacommunities atiri kugara nekuda kwekuti vanhu vazhinji vavarayirwa zvakanyanyisa kubvira zvabviswa marestrictions.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzosvisvikana neuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCovid-19 munyika.
Jaji vatenderana nesu kuti Hope Chingono anofanira kunge apiwa bail, asi pamutongo wavo jaji vazoti anofanira kupiwa bail achishandisirwa maconditions aakanga ainawo pabail rekutanga, nokuti nyaya yekutanga yanga yakati ine uremu pane yaari kutongerwa iko zvino.
Mutori wenhau Hopewell Chingono anoburiswa mujeri kuitira kuti atongwe achibva kumba kwake.
Hurumende yazvipa marezi iyo ichinyepera vanhu kuti iri kupa vanhu marezinesi ekuti atepfenyure kuporikidza neterevhizheni. Zvazvinongoreva ndezvekuti yatora mukana wokusimbisa ruoko rwayo pamusoro pemasaisai pane kuti iregedze sezvairi kutaurira pasi rose.
Makambani apiwa marezinesi ekutanga materevhizheni anonzi akarerekera kuzano PF. Ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 65 nevashanu kana kuti 65 vakabatwa vaine chirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu vana vakafawo nacho kuBulawayo. Hurumende inoti yakavheneka nezuro wakare vanhu chiuru nezana rine 23 kana kuti 1123. Dunhu reBulawayo, iro rakatarisana nedambudziko rekuve nevanhu vakawandisa vari kubatwa nechirwere ichi, rine vanhu 31 kana kuti 31 vakabatwa vaine chirwere. Kuchitwo dunhu reMashonaland West rine vanhu 13 kana kuti 13. Matevereland North iine vashanu, vana kuManicaland, vana kuMashonaland Central nevamwe vana kuMashonaland East. Matevereland South ichive nevanhu vaviri. Kuchituo matunhu anoti Midlands neMasvingo aine munhu mumwe chete padunhu. Dunhu reHarare harina munhu akabatwa aine chirwere ichi nezuro. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose vave zviuru zvipfumbamwe ne46 kana kuti 9046, kuchitiwo vanhu vapora vave zviuru zvisere nezana rine 65 kana kuti 8195. Vanhu vachiri kurwara nyika yose vave 576 kana kuti 586. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kunetseka zvikuru nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, zvikuru kumatunhu ari kuchamhembe kwenyika. Pave nekutyirwawo kuti chirwere ichi chinogona kusazokwanisa kurwiswa kana kudzivirirwa kana hurumende yakaenderera mberi nekuvhura miganho yenyika musi wa1 zviita sezvayakazivisa, pachitariswa kuti vanhu vazhinji vanenge vopinda nekubuda muSouth Africa, iyo inove nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Studio 7 yakundikana kubata mukuru anoona nezvekurwisana neCovid-19, Dr. Agnes Mahomva, kuti tinzwe nezvematanho avari kutora mukudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshia Manangazira, vati vanga vari mumusangano vakati tivabate mangwana. Asi mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vanoti zviri kuonekwa kubulawayo mucherechedzo wemamiriro akaita zvinhu munyika yose ekuti vanhu havachakoshesa kuzvichengetedza kubva kuchirwere ichi kubva pakanyevenutswa mutemo wairambidza vanhu kufamba-famba uye pakabviswa mapurisa nemauto vaimanikidza vanhu kupfeka mamaski nekutevedzera zvimwe zvose zvinokurudzirwa nebazi rezveutano.
Zvatiri kuona zviri kuitika kunyanya-nyanya kudhorobha reBuruwayo uko kwavari kuti ndiyo yava epicenter yecovid-19 zvinhu zvinosiririsa zvikuru, asi zvinotipawo zvekare chenjedzo yekuti chirwere checovid chichirimo muno sezvo kusati kwawanikwa mushonga. Asi zvatiri kuonawo zvekare zviri kuitika kuBuruwayo muchevechedzo wemamiriro akaita zvinhu mumacommunities atiri kugara nekuda kwekuti vanhu vazhinji vavarayirwa zvakanyanyisa kubvira zvabviswa marestrictions, kubvira zvanzi nehurumende ikonomi ichitanga kushanda, zvikoro zvivhurwe, mabhazi afambe. Tikuona kuti vanhu vazhinji vari kufungidzira kuti pakavhurwa ikonomi zvoreva izvoti covid yapera.
Saka iyambiro ipi yamuri kupa kuruzhinji rweZimbabwe pamusoro penyaya iyoyi?
Iyambiro yatinayo zvedu kune veruzhinji kunyanya-nyanya kumatemberereti ndeyekuti iye zvinezvi hakusisina mapurisa nemasoja vari kupikita kuti ndiani akapfeka maski, ndiani ari kuita chipi nechicho. Saka chitambe chave kwatiri isusu vagari vemunharaunda kuti tozvidzivirira sei nezvipi zvatingaite, kungave kuri kupfekwa kwemaface maski, kungave kuri kugeza kwemaoko, ingave iri njodzi iyoyo yevanhu vaakuita mapati, vanhu vari kuita kana mbudzi ndufu. Matiri kuona kuti vazhinji ukasvika parufu hapana anenge akatombopfeka face mask. Saka zvinhu izvozvo zvese zvaakuti dambudziko rekudzivirira chirwere checovid raakune isu vanhu, sezvo hurumende isisina mapurisa nemasoja avo vaimanikidza kuti usaite izvi, fambai muchidai kana kuti itai zvakati nezvakati.
Hurumende yakazivisa kuti ichavhura migano musi wa1 December. Zvii zvamungataura imi pamusoro pedanho iri tichiona kukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi?
Chiri kuti pakutya iye zvinezvi ndechekuti kuvhurwa kwemabhodha kubva musi wa1 December kuchawedzera uwandu hwevanhu vanezenge vachidzoka kubva kune nyika yakaita seSouth Africa inova hotspot muregion medu. Saka paakutodiwa kutoti surveillance, kuongorora nekupikita kwemabhodha kunge kuchisimbaradzwa. Zvoonekwawo zvekare kuti vanhu vanezenge vachidzoka ivavo, vachidzoka nepamabhodha pacho, vari kuya nemacovid certificate. Macovid certificate iwavo haasi mafeki zvekare here, nekuti dambudziko raakuitika ndezvekuti vamwe vanhu vaakungoenda vobhadhara mari kumaraboratory obva apiwa certificate yekudzi haana covid iye asina kana kumbotestwa. Saka hurumende inofanira kuongororawo zvekare macertificates ari kuya nevanhu veruzhinji vavo vari kuzviti vakatestwa covid vakaonekwa vasina covid. Asi ibasa guruwo zvekare hurumende rekuona kuti nzvimbo yakaita seBuruwayo nemateberereni vanhu vawaniswawo here mvura. Vanhu havana mvura. Saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko, vanhu vanopedzisira vasisageze maoko nekuda kwekushayikwa kwemvura. Saka tinenge chiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura.
Vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mutori wenhau Hope Chingono nasi apiwa mukana wekutongwa achibva kumba kwake nedare repamusoro panguva iyo sangano reAfrican Commission on Human and People's Rights ranyorera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa richigunun'una nekusungwa kwaChingono. Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro vatawanda Chitapi vatura mutongo wekuti mutongi wedare raMajor Street amai Marehwa naZvogofa vakakanganisa nekunyema kwavakaita Chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti munhu anogara achipara mhosva. Mumutongo wavo vachitape vati amai Gofa pamwe nevachuchisi venyaya iri kupomerwa Chingono yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare vaifanira kuongorora kuti Chingono ane nyaya yakabatwa nayo here, kwete kuti vangoti munhu ihoromori pasina umbowo. Vachitapi vati Chingono achatongwa achibva kumba ari pazviga zvakatarwa nedare. Pane imwe nyaya yaari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati, saka nokudaro haana imwe mari achabvisa semari yechibatiso. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
judge watendera nesu kuti hopo chimona anfana kunga apiwa bail asi pa mutongo wao judge vazoti anfana kupiwa bail achishandisirwa ma conditions akanga ainawo pa bail rekutanga nokuti nyaya yekutanga yanga yakati ine uremu pane ari kutongerwa iko zvino saka nokuda kuti haana kubreacha ma terms ainawo iye ndiye angatolusa kana aka violate saka anzi anongoramba ari pa bail nema conditions anga ainawo pa bail rekutanga asi pazodzerwa chimwe chikamu chekunzi haafanirwi kushandisa Twitter kana any social media platform kutaura zvinozvidza kana kusvora dare kana kuti the judicial system.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau Remisa Zimbabwe vatava nemoyo vati vafara nekusunungurwa kwaChingono asi vati aisafanira kusungwa kubva pekutanga.
Semisa Zimbabwe zvinotaura kuti basa rekutapwa kwenhau ibasa rinopiwa nebumbiro remutemo wenyika wedu. Ibasa risingafari kutorwa nani zvake nekuti bumbiro redu remutemo roti kana makuda kuti murambidze vatape nhau kuita basa vakasununguka munotsvaga yatinotiyo pachirungu referendum kuti zvibiswe mumutemo kasisinyangwe kana zvichingove mumutemo zvofarwa kuchengetedzwa saka isitotaura kuti vachingono vari kufira nhau yekuita basa ravo nemazvo rekubuditsa uori muhurumende naizvozvo zvinofarwa kuti zvionekwe sezvazviri uyezve titsigire vachingono tose sevana vezimbabwe kuti kumbunyikidzwa kwavo kusaramba kuchingove pamusoro pavo chete kasi kuti vakwanise kudzoka kuita basa ravo vachishandisa matowa ose avanokwanisa kunge vachishandisa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vanga varimowo mudare pamwe nenhengo dzebato ravo paturwa mutongo uyu vati kusungwa kwakaitwa Chingono kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Nyaya dzepopoto kana kuti kupokana kwatakaita nenyaya dzesarudzo dziri kuramba dzichienderera mberi. Ndosaka muchiona pari kusungwa vatapi venhau. Haifani kuva mhosva kutapa nhau. Basa remutapi wenhau, basa remupi wenhau zvakafana nekufadza mutengi wehwawa. Unofanira kufadza mupi wenhau. Saka zvinoitwa kunana hopo zvatiri kuona zvinonyadzisa kuti une mutapi wenhau ari kuzvambaradzwa nokukanganiswa zvisina mhaka. Ndosaka tiri panhau. Tifanenge tiri mumatarezi mhosva. Tifanenge tichinyora nokuona zvaari kunyora nokuverenga zvaari kunyora. Saka izvi zvinongotiratidza dambudziko riri munyika kuti chibharo chazara munyika chiri kwese chapinda nokubata nhongonya munyaya dzemaprofeshen akaita semajournalist.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri wezanu PF vapatrick Chinamasa kutinzwewo divi ravo panyaya iyi asi vachinamasa vakaudza vatori venhau pakatumwa nhume nemutungamiriri wesouth africa vasirio ramaposa kuti dzizoona mamiriro akaita zvinhu munyika kuti muzimbabwe hamuna dambudziko. Kusunungurwa kwaitwa nhasi Chingono anga ave nemazuva 10 ari muusungwa. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Broadcasting Authority of Zimbabwe kana kuti Buzz nasi yapa maresonance yeterevision matanhatu kumakambani anosanganisira Zim Papers neDaily News nemamwe makambani anonzi akarerekera kuzano PF. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weBAZ vaCharles Manzi Svanda vati vakabvunzurudza makambani 14 uye makambani anotevera ndiwo apiwa maresonance. Jester Media Private Limited iyo inenge ine television nonzi 3KTV, Zimbabwe Newspapers 1980 iyo ine ZTN, Rusununguko Media iyo ine NRTV, Akesha Media Group ine Kumba TV, Feto Communications iyo ine Keyona TV ne Channel Zimbabwe ine Channel D. Vasivanda vati makambani aya anofanira kuenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemisere.
In the event of failure to broadcast, the licenses will be availed to other aspirants through a similar process.
Mukuru weFeto Communications vakuwani moyo avo vanova zvakare Commissioner weZimbabwe Electoral Commission vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nekuwana kwavaita rezinesi vachiti television yavo yeKeyona TV ichaenda pamhepo mukati memwedzi gumi nemiviri. Keyona TV inenge ine muzinda wayo muulawayo.
Tofara futi nekuti this station inenge iri kuulawayo. Saka zvinoreva kuti vanhu vekumateveleland vachakwanisa kuti vawanewo space yekuti vashowe talent yavo, asi ichibroadcast ichienda kunyika yese yeZimbabwe sezve iri national license.
Asi vamwe vanoona nezvenhau varatidza kusafara nezvaitwa neBAZ vachiti makambani ese apiwa marezinesi akarerekera kubato riri kutonga reZANU-PF. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti hapana chashanduka panyaya dzekutefenyura paterevhizheni, vachiti hurumende yapa marezinesi kumakambani ayo nemadzisawira ayo.
Hurumende yazvipa marezinesi iyo ichinyepera vanhu kuti iri kupa vanhu marezinesi ekuti atepfenyure kupfurikidza neterevhizheni. Zvazvinongoreva ndezvekuti yatora mukana wokusimbisa ruoko rwayo pamusoro pemasaisai pane kuti iregedze sezvairi kutaurira pasi rose kuti yakabata chisungo chekuti iregedze masaisai apiwe kuvanhu vavese vemuZimbabwe mukana yakafadira kuti vange vachikwanisa kutepfenyura munguva yatiri kurarama.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Sofia Mapuranga ndemumwe asina kufara nezvaitwa neBAZ achiti makambani ese apiwa marezinesi akangofanana neZimbabwe Broadcasting Corporation.
Ndinoona sekuti zvaitika izvi zvakangofanana nekuti hapana zvaitika. Zvakangofanana izvi nekuti ZBC yavhura mamwe mabranchi. Baba ndivo vamwe chete, amai ndivo vamwe chete. Hapana chasiyana. Hapana mwana azvarwa pachapa. Nokuti ukatarisa Daily News chaiyo, varidzi vayo rangova damba refu. Zvangofanana, hapana zvataita.
Nengo yekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vaudza Studio 7 kuti komiti yavo ichabvunzurudza kuti BAZ yakazvifambisa sei vachiti makambani ese apiwa marezinesi akarerekera divi rimwe.
Handinyanyi kufunga kuti vangapesana neZBC nekuti chokutanga ndiri kuona Zim Papers television network yapiwa. Zvinoreva kuti tangowedzera muromo, tangorebesa muromo wehurumende nekuti Zim Papers ndiyo ine Herald, ndiyo zvezvakare inongoshandidzana neZBC. Taona zvakare vana Jester Television vari kupiwa, munoziva kuti Daily News and Daily News yakatengwa nemukwasha wavamunakagwa. Saka handioni toona zvakare mamwe matelevision station faneke iwana Zimbabwe dzemawo veterans. Saka handioni kuti chinangwa chatanga tinacho chekuti pange paine kuwanda kwemuromo yakasiyana inotaura kubudikidza nematerevhizhen chinogona kunge chawanikwa nemukana unowu.
Vatiwo zvaitwa nhasi ndo zvakaitika apo pakapiwa marezinesi emaradio. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi sezvo mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato iri Vatafadzwa Mugwadi vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvinhu zvoramba zvakaita manyama yamire nerongo muAmerica zvichitevera kutsika madziro kuri kuita mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Ava vari kuramba kutambira kuti vaJoe Biden ndo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Dr. Moses Rumano vanoti zviri kuitika izvi zvinoita kuti America ishaye rukudzo pasi rose. Varumano vanoti vanoona zvichigadzirisika musi wekugadzwa kwavaBiden kusati kwasvika sezvo America iine mitemo inokwanisa kushandiswa kuti masimba atambidzanwe zviri pamutemo. Marvelous Mushanganya weStudio 7 aita hurukuro naDr. Rumano kuti tinzwe maonero avo.
Ndiri kuona kuti zvinhu zviri kunakidza, zvisati zvamboitika bai kuziva kwangu munguva pfupi kana munguva yakadarika. Asi waDonald Trump ane kodzerewo yekuti kana vachipikisa zvakabuda musarudzo wanenge wanetarisirwa kuti wapikwidze uye wade kuziva kuti chii chakanyatsoitikawo. Saka tinovimba kuti zvinoita zvakanaka kuti mukufamba kwenguva waBiden wanogadzwa pachigaro nekuti ndinoona sekunge pasina chitsotsi chakaitika pasarudzo dzakapfuura.
Zvii zvamunoonawo zvichitaurwa nevekunze kwenyika dzakadai sevekuAfrica nekumwewo vachitarira zviri kuitika imomo muno muAmerica?
WekuAfrica ndiri kuonawo kutoshamisikawo kuti zvakadai zvinoitika kuAmerica. zvinenge zvinorangidza kuti vaTrump havasi kuda kubva pachigaroba iwo wakakundwa, iwo waisimbotaurawo kuti iwo ari kuhwina. Saka zvaireva kuti waidaira kuti sarudzo dziri kuitwa zvakanaka, iwo wakukundwa manje kana wakundwa wochiti ndakabirira. Saka zvinongoshushawo kune nyika dzichiri kuda kusimuka munyaya dzezvematongerwo enyika kana munyaya dzedhemokirasi kuti zvakadai izvi zvinoitika kuAmerica. Vanhu vanenge vachitokatyamadzwa uye nekutyiswa kuti kozviko zvakumboitika. Asi tinozviziva kuti zvichaita zvakanaka zvinopfuura hazvo waBiden wanogara pachigaro chavo kana nguva yacho yakwana.
Sei muri kudaro imi vanoongorora zvematongerwo enyika kuti munoona zvichizoitika pasina bopoto mukupedzisira?
Nyika ino yeAmerica yakawakwa nedemokirasi, ndo yakanyanya kuti iwepo. Ndinoona zvichiita zvakanaka kuti mukufamba kwenguva mazuva anoteera state yega yega inenge ichizokarirwa kuti igonyora ichisaina kuti zvakaitwa musarudzo zvakabuda ndizvozvo ndo zvechokwadi. Saka tiri kuona isusu kuti kune nyaya dzakambosimudzwa naTrump kumatare dzimhosva dzikabva dzaraswa dzimwe dzacho. Nepo achiri kuenderera mberi nekuda kuti dzimwe nyaya dziongororwe. Asi tinowimba isusu kuti hazvitadziseba waBiden wakasarudzwa kuti watungamirire kana nguva yacho ichinga yakwana, sezvo tiri kuona waBiden wacho wari kutounganidza wanhu wavo varoda kuti vagozoshanda nawo kana wagadzwa pachigaro mugore riri kutera.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Romano vachitaura vari parunhare vari kuOhio muno muAmerica naMavhilas Musanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muUganda uye vari mumwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika iyi vaBobi Wine vanoburiswa muusungwa mushure mekubhadhariswa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo yeCOVID-19 zvichitevera kuita misangano kwavakaita. VaWine vakasungwa nemusi wechitatu, izvo zvakapa kuti vanhu varatidzire zvakasimba. Mauto akapfuura vanhu 34 vakafa mukuratidzira uku. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu dzinoti hazvisi kufara nemutemo weBotswana unopa masimba ekuuraya munhu anenge awanikwa achivhima munyika iyi zvisiri pamutemo. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvinotevera kuurayiwa kwezvizvarwa zvitatu zvekuNamibia nechimwe chete chekuZambia nemasoja eBotswana svondo rapera musango rinochengeterwa mhuka dzesango reChobe National Park iro riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumadokero enyika iyi. Mugwaro rakaburitswa nehurumende yeBotswana mushure mechiitiko ichi, Botswana inoti varume vana ava vakapfuurwa ndokuurayiwa sezvo kwawanikwa musango panguva dzisingabvumidzwe. Senzira yekuchengetedza mhuka dzesango kuvanhu vanovhima mhuka idzi zvisiri pamutemo, Botswana haibvumire vanhu kupinda munzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango kubva nenguva dzenhanhatu zuva rovira kusvika panobuda zuva kana kuti 6 dzemangwanani. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu muNamibia rename rights vafiu yaNangolo vanoti hakuna mhosva iri kuparwa neBotswana pakuura avo vanofungidzirwa kuti vavhimi vemhuka dzesango vasina mvumo.
Chokwadi chiripo ndechekuti Botswana haina chayakaita chakaipa mukuurayiwa kwezvizvarwa zvenamibia pamwe chete nezvezimbabwe, nekuti Botswana yakashandisa mauto kuzvichengetedza kuvavengi.
VayaNangolo vanoti Article 8 subsection 2 of the Rome Statute of International Criminal Court inobvumidza kuti nyika ishandise mauto ayo kuti izvidzivirire kuvavengi neavo vanoda kubvuta nechisimba upfumi hwayo. Asi mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica vaDewa Mavinga vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neBotswana zvinotyora kodzero dzevanhu.
Nyika yeBotswana inofanira kuregera tsika yairi kuita yekuti inoti vanhu vari kufungidzirwa kuti vari kuvhima zvisiri pamutemo vanopfurwa kuti vaurayiwe, nekuti tsika iyi inotyora kodzero, inovhiringa mutemo uyezve inoita kuti pave nematambudziko ekuti ko kana vanhu vachinge vakanganisa kuona kana vanhu vanga vasiri kukanganisa zvavo mutemo vopfurwa vourayiwa.
VaMavinga vanoti Botswana inofanira kusunga vanofungidzirwa kuti vanovhima mhuka dzesango zvisiri pamutemo vomiswa pamberi pematare edzimhosva vachinotongwa kwete kuurayiwa.
Mutemo kuti utevedzerwe zvizere, vanhu vanenge vachifungidzirwa kuti vari kupara mhosva havana mhosva kusvika vawanikwa nematare edzimhosva vaine mhosva yacho. Kureva kuti vanhu ivava vanenge vachifanira kuti vasungwe voendeswa kumatare edzimhosva, kwete kupfurwa kuti vaurayiwe. Kutyorwa kwemutemo nekutyorwa kwekodzero uyezve zvinovhiringa ukama hweBotswana nedzimwe nyika.
Gurukota rinona nezvekuchengetedzwa kweBotswana vakakiso musi vabvuma kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe, Namibia neZambia zvakaurayiwa kuburikidza nedano iri, asi vati havana ruzivo ruzere rwekuti kwakafa vanhu vangani. Mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe mukono wezhuro vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende yeZimbabwe ine ruzivo nekuurayiwa kuavo vanofungidzirwa kuti vavhimi vemhuka dzesango vasina mvumo, asi havana simba rekuita tsvagiridzo yekuti vanhu vangani vekuZimbabwe vafa nenzira yakadai nekuti Botswana inyika yakazvimirira. Asi sangano reName Rights rinoti zvinofungidzirwa kuti Botswana yakauraya zvezvarwa zveZimbabwe 22, kutiwo zvekuNamibia 30 zvakawanikwa zviri munzvimbo dzinochengeterwa mhuka dzesango. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Kanzuro yeguta reHarare yakazivisa nezuro kuti yaumba bhajeti remari inodarika $32 billion, iro richashandiswa mukuita mabasa ekanzuru gore rinouya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura urongwa hwebhajeti yekanzuru nechina, sachigaro wekomiti inoona nezvemari vatichaona metu, vakakumbira vagari kuti vatambire urongwa hwemari inoita $32.715 billion emari yemunyika, vachiti zvindizvo chete zvichaita kuti kanzuri ifambise mabasa ayo nemazvo.
Bhajeti redu rakabatanidzwa rese riri kusvika $32.715 billion. Tikuzviziva kuti mari yedu yakashayiwa simba nezvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana. Saka tose tinoziva zvizhinji zvakafanana nemishonga yekutenga mvura zviya zvinenge zvine chekuita nemari dzekunze dzekunze kwenyika. Ndomusaka muchiona kuwedzerwa kwaitwa mari kunaka nenguva.
Vamhetu vakati pamari yavari kudai zvikamu 10.5 kubva muzana, kana kuti $4.766 billion, zvichashandiswa kugadzirisa nyaya yekuchenesa mvura pamwe nekuchenesa guta. Dziriswa kwemigwagwa kuchadya mari inodarika $10 million ane gumi remamiriyoni emadhora. Kanzuro yakati iri kutarisira kukwidza mitero yezvinhu zvese zvakaita semvura, kutakurwa kwemarara, mitero yedzimba nezvimwe zvakadaro, kuitira kuti iwane mari yekushandisa mubhajeti rayo gore rinouya. Vanhu vanogara kumisha inogara veruzhinji, avo vari kubhadhara madhora $20.5 kutakurirwa marara kamwe chete pasvondo, vachange vobhadhariswa $560.65 paimba yega yega. Vanogara kumisha inogara vashoma, avo vari kubhadhara $42, vari kunzi vakwidzirwe mari iyi kusvika $360.03 paimba yoga yoga. Vanogara mudzimba dzekanzuru dzine mipanda yakabatana, avo vari kubhadhara $240 pamwedzi pari zvino, kunziwo vabhadhare $200.00 pamwedzi kutanga kwegore rinouya. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti bhajeti harisi kutarisa mararamiro ari kuita vanhu muupenyu hwavo pamwe nematambudziko ari kusangana nevagari vemuguta iri.
Ona bhajeti rabuditswa neguta reHarare risingatarisi mararamiro nemagariro evanhu vanobhadhara mitero. Mitero yakwidzwa apo panguva tine, zvireva kuti kunyangwe ruzhinji rwevanhu rusingaendi kumaba, mazuva ano nzira dzekuwana mari dzacho dzabva dzanyanya kunefiki.
Bhajeti iri richashambadzwa kumazuva 30 senzira yekupa vagari mukana wokutambira kana kuramba risati raendeswa kunoongororwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawe.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzeCovid-19 pamwe nesarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi munyaya dzeutano dzoshushikana neuwandu hwevanhu vari kuramba vachibatwa nechirwere cheCovid-19 munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitimurai zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC. Olamukela ku-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka-20 kuLwezi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele-COVID-19.
Ukuza kwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane laba baletalenta elokwenza amafilm nemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume nokuzulu ababone kumabona kuwo. Siyatsho njalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba yisipiji senzaba yingxenye yokuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelwe ebandla.
Abohlangothi lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe banikeza amankampani ayisithupha amalayisensi okusakaza. Ukuhlelo Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni wePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele-COVID-19. Sekuvele ukuba phakathi kwabangamachumi ayisithupha lanhlanu i-65 abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo eZimbabwe jikelele. Abangamachumi amathathu lanye babo ngabaleli dolobho, konke labane abalahlekelwe umphefumulo. Lokhu sokulethe ukukhathazeka okukhulu phakathi kwezakhamizi zaleli dolobho lengcithi zempilakahle, ikakhulu khathesi izikolo zivuliwe lalapho imngcele ivulwa ngekhefu lekhisimusi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
I-COVID-19 isibulele abantu abaningi emhlabeni jikelele, kodwa eZimbabwe lomkhuhlane ubusuveza ukuthi unganeno ngaphandle kweMandebeleni lapho okhanya usuqalile ukukhwaza ngolaka. Lisiyatshona ilanga layizolo koBulawayo bese kulabantu abedlula ikhulu lengxenye i-164 abagulayo ngemva kokufumanwa bele-coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 72 abagoqela abane ababhubhe izolo kusukela mhla zilitshumi ngomfumfu kusiyafika izolo. Abenhlanganiso zamakholwa esiKristu eyaZimbabwe Christian Alliance bazise ukuba baqoqa ukuyanikeza usizo esikolo seJohn Tallack High School esingaphandle kwedolobho lakoBulawayo esibhekane lohlupho lokuhlaselwa kakubi ngumkhuhlane we-COVID-19. Esikolo seJohn Tallack kutholakale abantwana besikolo lababalisi abedlula ikhulu belegcikwane leli okwenze sivalwe kungabi lophumayo loba ukungena. Umfundisi wenhlanganiso yeChristian Alliance uKelvin Pofu uchasisa ngenyathelo labo lokuzama ukunceda kulolu hlupho.
Now, as we say, brothers, today we are going tomorrow. We say that the system has been good today, that the logistics of the year are not good. Mwari mota zetu zesuye zraa zaktara na nato ya kuhi tumoro na hiyo sasa. Iwone nganti meti shi dicheli mchele si hito si nganti kusara na. Sasara na sara tuiki kitu kari imso kwenye yako. Ni sumo si zosu za mkambisa. Ni zire ta hamisoro jenye chuzi mkambita kutikwa.
Unko Unkosikazi Evidence Dube omunye wabazali olomntwana ofunda esikolo seJohn Tallack Secondary School uchaza ngababhekane lakho.
COVID into ephilayo endesilayo endesihlakalayo phakathi kwethu. Lo mntwana seJohn Tallack unfortunately owamphakathi ngenelisanga ukuthi aphume but abanye abatheste positive. Bathathwa ngama-parents abo baku-quarantine besezindlini zakibo. Laba abaselele labo umthetho uthi akumelanga baphume, kumele bahlale phakathi.
Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi lo mkhuhlane usuqalile ukubulala abantu njalo usubulala ukudlula ngesikhathi uqala. Ngakho ke uNgwenya ukhuthaze abantu ukuba bangayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19.
Abantu ababanjwa umkhuhlane we-coronavirus subhahile khonapha kithi koBulawayo nasemathebheleleni. Yikho kade sixwayisa isikhathi eside bantu. Sesifikile isikhathi esibi kakhulu. Siyalicela ukuthi lilalele khonoko esihlala silitshela ngakho. Siyaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Uhulumende kanye lengcitshi zezempilakahle baveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labantu ababulawa lokuhlaselwa yi-COVID-19 emhlubulweni weMandebeleni ikakhulu uBulawayo kunyanga ezimbili ezedluleyo kungazwisiseki ukuthi lokhu kubangelwa yini. Ezinye ingcwethi zezempilakahle zithi kungaba kubangelwa ikuvulwa komngcele kweleSouth Africa kumbe njalo leli gcikwane lilethwa ngabachapha umngcele endaweni ezingekho emthethweni. Abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eWorld Health Organization iWHO ngoba awukapheli. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezithoba munwemunye 9046 abahlolwe batholakala belegcikwane leli lokhe laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Abasile kulumkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezithoba minwemibili 8195 sekubhubhe abedlula amakhulu amabili lengxenye 265. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abohlangothi olubona ngama license okusakaza elizweni olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe bazise ukuba sebegqibe umsebenzi wokukhangelisisa amankampani abhalele ukuthola imvumo yokusongela umsebenzi elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphuma emhlanganweni lentathelo izindaba lamhla owenzelwe emahofisini abeZimbabwe Media Commission eHarare wokuveza abakhethwe ukuphiwa amalayisensi emisakazo kamabonakude. Elinye lamalunga ebhodi yeBuzz umnumzana Rodney Mazeyewe uchasisa ngabakwenzileyo.
Umsebenzi lowo sakhangela ama-applications abuyayo sayenza lama-public inquiry. Laba abaphumelelayo yilaba abayisithupha. Sinike abayisithupha ama-license ITV. Oqala iJester Media Private Limited, trading as 3KTV. Wesibili Zimbabwe Newspapers 1980, Private Limited, trading as ZTN. Wesithathu Busununguko Media Private Limited, trading as NRTV. Then sokubuya Acacia Media Group Private Limited, trading as Gumba TV. Westland Feto Communications Private Limited, trading as Kiona TV. Oukina Westupa Channel Zimbabwe Private Limited, trading as Channel D.
Ukomishina Qhubani Moyo isiphathamandla kwenye yala mankampani kamabona kude eyefeto communications wamukele ngenjabulo ukuba inkampani yakhe ibe ngeyinye yabakhethiweyo ukuphiwa ilayisensi. Umoyo veze njalo ukuba isigodlo salomsakazo wekiyona TV sezaba koBulawayo loba nje bezosakaza ilizwe lonke.
Ukuzakwenzakala ukuthi izanika ithuba ikakhulu kwabancane laba baletalenta elokwenza amafilms nemidlalo ukuthi bathole ithuba lokuthi bakhulume lozulu ababone kuma bona ku siya chonjalo futhi ukuthi siyathembisa ukuthi sizaba isitiji sizaba ingxenye ukuthi sithuthukise ilizwe lezimbabwe ngokunika iloba ngubani olombono otshiyeneyo ukuthi shukelwe ebandla kuhlanganiswe ndawonye kwenzela ukuthi siphumelele njengelizwe lezimbabwe.
Lanxa uzulu labenhlanganiso ezilwela ukuthukululwa kwamagagasi elizweni okubalisa eyezimbabwe association of community radio stations zisithi kulinyathelo elihle lithethwe ngabebhazi okwakuqala embaleni yelizwe abajabuliswa yindlela ekhethwe ngayo labo abathole amalayisensi. Umqondisi wezacras unkosikazi Vivian Marara Shangaja uchasisa ngabakhonona ngakho.
Esingakuthakazeleliyo yikuthi abantu bangikhona abanikwe amalayisensi akula diversity ekade sikhuluma ngayo. Okukhona yipluralities okusalayo yikuthi abantu laba bazabe broadcaster i-content enjani. Bazabe broadcaster yini i-content etshiyeneyo esingayijayelanga eyenza ukuthi umuntu wonke weZimbabwe ekwanise ukuthola into emchazayo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba ezisacathulayo eye Young Journalists Association Zimbabwe labo bathi lanxa belemukela lelinyathelo elithethwe nguhulumende kabasuthiswa yindlela akhethe ngayo abaphumelele ukuthola amalayisensi. Isikhulumeli seyoja uLeopold Mnende uchasisa ngokungasuthiseki kwabo njengenhlanganiso.
Amakhampani la anikwe amalayisensi kukhanya ngamakhampani avele elamalayisensi kumbe ngawamaphepha kumbe awama-radio station. Besicabanga ukuthi ibhazi izafuna layo ukuthi kube lo tshintsho esikhiweni abayithi yi-diversity ukuthi ama-views abe etshiyeni benike abanye lapho abangela amalayisensi.
Abebhazi bathi amankampani ayisithupha la asethweliswe amalayisensi okusakaza kumele abe esemoyeni phakathi kwenyanga ezingaba ngumnyaka lengxenye 18 months. Nxa bengasungulanga umsebenzi phakathi kwaleso sikhathi belakho ukuwathathelwa anikezwe abanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Intatheli izindaba uHopewell Chinono obotshwe kumaviki amabili edluleyo esetheswa icala lokuvimba ukuqhubeka kuhle kwezomthetho ele-obstruction of justice ukhululwe ngemali yesibambiso eye-bail namuhla esethula lesi isinqumo edalela umthethwandaba ophakemeyo we-High Court. Umahluli uJustice Tawanda Chitapi uthe umanji waphazamisa ngokungakhululi uChinono. Umxwayise wathi angaphindi ukusebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini obe-social media ukwephula umthetho. Inhlanganiso ye-African Commission on Human and People's Rights ibisilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi isola ukubotshwa kukaChinono. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa obekudale likamahluli lapho uChinono ekhululwa uthe ukubotshwa kwakhe kuvele kutshengisa ukuthi ilungelo loluntu liyephulwa elizweni. UChinono ke wabotshwa njalo bona lo mnyaka esetheswa icala lokukhuthaza abantu ukuthi betshengisele ngodlakela. Wakhululwa ngemva kokuhlawula imali yesibambiso e-bail esehlale okwenyanga elengxenye ejele. Lokhu kutsho ukuthi usezathoniswa amacala awetheswayo evela endlini yakhe. Kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukhetho lukamongameli olusanda ukuqhutshwa okukhanya ukuba engumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden. Unqobe umongameli Donald Trump okuthiwa ufuna ukugoqula impumela yalo ngokungekho emthethweni. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Okwamanje uBiden ulama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306 kuthi uTrump ulangamakhulu amabili lamashumi amathathu lambili 232. Lokhu kutsho ukuthi uBiden usethule amavoti afunakalayo ukuze umuntu angene esikhundleni sikamongameli. Onqoba kuketho lolu kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili lasikhombisa 270. UTrump lokho elwisa ngamandla ezabeleni ezijeneyo ezama ukuguqula impumelelo yokhetho lolu. Kodwa ukukhanya engani imithetho ndaba yonke ithi ukhetho lwenziwa ngemfanelo. Usehambise imithetho ndaba amacala afika phose amajumi amathathu. Kodwa kukho konke lokhu ukephansi. Uzezama ukukhulumisana labakusa izabelo abakubandla lama Republicans ukwenzela ukuthi kudingwe abanye abantu abangavotela umongameli kuqula le electoral college. Incwadi kwezembusazwe zithi lokhu akusoze kuguqule impumela yokhetho. Umnumzana Mike Pompeo ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele kucace ukuba abantu bavote njani.
The world is watching what's taking place here. We're going to count all the votes. When the process is complete, there'll be electors selected. There's a process. The Constitution lays it out pretty
clearly. Sasizimisele ukuthi silungise konke lokho okumele sikulungise. Umhlaba wonke ubukele. Kodwa ke nxa sigangele zokhetho simile kuzaba lama electors phela azabuya ayenza okumele akwenze. Elandela isekelo sombuso welizwe. Ngakho ke sizimisele uzangena esikhundleni ozangena.
The government, the United States government will continue to perform its national security function as we go forward.
UBiden uthi kuyamkhathaza kakhulu ukuthi uTrump labanye bakhe bamvimbela ukuba aqale ukulungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. UTrump uthi asingafiki isikhathi sokuthi uBiden enze lokhu loba kusobala ukuba umnqobile kukhetho. Abalandela okwenzakalayo abaguqela umnumzana Hloniphani Nkomo isizalo seZimbabwe bathi luqutshwe ngemfanelo ukhetho lweMelika.
Lube lukhetho lube luhle kakhulu esayidini yami njengoba ngingumuntu obesupporta kakhulu amademocrats. Amademocrats ngisupporta kakhulu laphayana uJoe Biden ukuthi abe ngumongameli. So kwanjabulisa kakhulu mina ukuthi avotelwe abe umongameli. Kusokunzisa ubuhlungu nje ukuthi njengamanje mase sibheke uTrump elokho engavuma ukuthi udliwe. Yikho lokho osokusimangaza kakhulu ukuthi ilizwe linjenge-America kuyilona kathi sibhekele kulo kakhulu njenge-democracy. So mase yenza kanje uTrump nami ngiphelelwa ngamandla.
Esinye njalo isizalwane sakwele Zimbabwe umnumzana Banda Moyo uthi kumele onqotshiweyo avume.
Abaholi kabafunde ukuthi ungadliwa udliwe. Fana lebhora or iboxer. Yonke imidlalo, imidlalo lo ungadliwa udliwe. Ungadliwa udliwe kadede, uDonald kadede.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika, umnumzana Mbusani Mbuso Ntini uthi loba uTrump evimba kangaka, uBiden uzangena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela.
UTrump vele akusela into angayenza ngoba sesifonile ukuthi ama-court cases akamaningi aselahliwe. I think asekwenza kathi ukuthi sefuna ukujikela udaka ikakhulu endaweni endabeni ze-security le-foreign policy.
Kumavoti kaZulu uBiden usethole afika phose izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili 79.7 million kuthi uTrump ulamavoti afika phose izigidi ezingamajumi ayisikhombisa lanhlanu 74 million. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelweni ezijeneyo. Amavoti kaZulu kawasetshenziswa ukukhetha umongameli njengoba kusetshenziswa ama-electoral votes ezabelo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukuqonga kwenani lasabetholakale bele COVID-19 emhlakebeni jikelele okugoqela eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka iseMelika ngemva kokhetho. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlangothi ezehlukeneyo zenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations zithi sezilungiselela ukubuthanisa uncedo lokuphathisa abantu bakwele Ethiopia ababalekela impi yomdeni esigabeni se-Tigray bengena kwele Sudan, kubikwa kungaba leziphepheli ezizinkulungwane ezedlula ezingamashumi amathathu lantathu 33,000. Kubikwa njalo kulabantu abazinkulungwane eziphakathi kwezine lezinhlanu 4,000 to 5,000 abangena kwele Sudan bevela kwele Ethiopia ngelanga. Ukuthi abenkampani elungisa imithi yakwele Melika eye Pfizer sebecela uhulumende weMelika ukubana abavumele ukuqala ukusetshenziswa komuthi wokuvikela iCOVID-19 owe-vaccine kusukela ngenyanga ezayo. Sizigqiba lapha ke indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngamandla kulabo abazama ukuziphilisa ngokusungula amabhizimusi amancinyane kanye lakulabo abasebenzayo ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeZimstats isithi imali edingakalayo ukuphilisa imuli eyodwa ngenyanga isifike kumadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 18,750 ngenyanga edluleyo. Sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sesiphadla phakathi kukaNovemba zatholi emafigazana la athi singangena ezitolo udingisise impahla ngempahla lezi esizidingayo esingama-basics uzananzeleli enali imali vele isiwile isikhwele yaphezulu ngathi engasesikuma-19 or so. Kodwa okususisizi ukuthi nxa ususiya kuzisebenzi le imali abayitholi sikhuluma kanje kathesi balutshwana abafika kuleyo mali abaningi vele babhelow 10,000 uyathola abantu bekuma-basic abama-2,000 bekuma-basic ama-3,000 sokufaka le imali yokuboleke engaqedakaliyo ama-allowance angavuke ekhithwelo banini. Abantu abaningi eZimbabwe kathesi zisebenzi zeZimbabwe ziphila kabuhlungu ziphila kanzima kule stress esikhona kakhulu ebantwini nxa ukuthi abantu abasenelisi ukuphila.
Sesikhangela izisebenzi-ke njengenhlanganiso yeZCTU kuyini elikubonayo khona ngapho esigabeni sakho?
Okulusizi ukuthi abantu abaningi bavele abasebenzi. Abantu abasebenzayo balutshwana leyo mali abangayiholiyo futhi. Abantu abasebenzayo it's just slightly below 10%. And 90% abantu abasebenzi. Abantu bazama ukuthi baziphandele sithi informal trading ukuthi abantu bazama ukuzincedisa apha laphayana. Kodwa ngenxa yomumo we-coronavirus yakwazi ukuthi abantu baye kwavala izinto banga-operate. Lakathesi abantu baloyo bengasebenzi ngendlela yakhona. Abaningi vele sebesehluleka lokuthi baqalisana namabhizinisi amancane. Kathi abantu behelile emgwaqweni bonke bezama ukuthengisa amatamatisi ngubani ozakuthengela. Kathi abantu begcwele bethengisa impahla lezi ezindala lezi ngubani ozazithenga vele la engela imali yokuhola. Abantu kathesi babo imali asebeyifuna kuphela ukuthi hayi enale encane ayitholayo azama ukuyadinga impuphu edingela abantu abakhe kwenzela ukuthi abe sidlitshwa nxa singelasitshebo ekuseni ngaye azama ukuthi ayiporiji azama ukuthi engukuyithukele okuncandi kuphonge ufaka khonaphana yimpilo yabantu and sokuyisikhathi sokuthi sibili uhulumende abone ngenzani. Thina njengeZCTU asicacile into esiyifisayo ngenxa yokuthi ananzela ukuthi inflation iqansi siyaphezulu everest uhulumende kabuyele akazame esibili ukucabangisa ukuthi abantu babuyele bayehola ngemali yemzini i-US dollar nxa kusehlula lokho avumele ukuthi abuyele kwenani umnyaka yabo-2014 kuyebona kathi beyohola malini abantu imali yani ibisiguqulwa ifakwa ngapha kwi-equivalent nxa ukuthi iyakutshintsha every month ayitshintshe every month nxa ukuthi umeyohola 520 siguqule nganali rate esetshenziswa RBZ so thina nje ezCTU sithi hayi bo asibuyeleni ku-forex nxa kungenjalo imali ayiguqulwe abantu bahola ukuthiwa yi-equivalent to US dollar ibitshintsha ngenyanga ngenyanga usiye ngokuthi umuma wakhona uthini.
Lowo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeZCTU njalo engumgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usesungule inhlelo ezimbala athi ngezokuvuselela umnotho welizwe. Ukuzaqhutshwa umbuthwano wokufundisa izakhamizi zenkayi South imisebenzi yezandla kusasa efana lokupheka isepa yokugeza lamafutha okugcoba. Umbuthano lo uzakwenzela eVova Business Center. Umqoqi walolu hlelo umnumzana Thabani Monsaka uthi uzaqhuba izifundo lezi kungelambadalo. Uthi ufuna abantu abaningi babekwazi ukuzenzela imisebenzi yezandla ukuze bathole indlela zokuziphilisa njengoba imisebenzi isilela elizweni. Asizweni ingxoxo ayiqhube eLontunga Melinkomo.
Martin othi ngeyethu yithi okufanele siyithuthukise. Ngiyabe ngikhona ngeSaturday ngale eNkayi South ward 25 mhla ka-21 November ngeSaturday eVova Business Center I-agenda yami ngifuna ukulontsha ama-projects in making green bars, petroleum jelly, washing powder and lotions. Lamanye ama-income generating projects. Ngithi bantu bakithi buyani ngobuningi njalo kulabo abalalele iStudio 7 asinquseni bonke obaba, omama labatsha abalesifiso sokuthi sizobonisana ngenhlelo zokuthuthukisa isigaba sakithi njalo lingakhohlwa imiganu lenkomitsho.
Kuyini okwenze wabona kufanele ukuthi uqhube uhlelo olunje khona ngapho enkaya?
Kungumusa wami lothando ukubona abanye bami besenza okungabaphilisa.
Umnumzana Thabani Musaka ngumqondisi wohlelo lokufundisa uzulu wenkayi South imisebenzi yezandla oluzaqhutshelwa eVova Business Center kusasa. Woza Friday kuliviki silomculi ogxile kumdumo wengoma zedisco uPatience Masokana odabuka emangweni wePlumtree. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Abaculi abaningi abadabuka emahoni wePlumtree badume ukucula umdumo wechibilika kumbe iRumba okungumculo ogijimayo. Kodwa namhlanje lo mculi wedisco ngenawo ubingelele abalaleli intombi yakithi.
Ulubanani obulisa ngothando nguPatience Masokana owazalelwa ePlumtree eShehanga, wafunda iprimary level yakhe eShehanga Primary School, isecondary yakhe isitheli secondary school eMpophoma. Ngabuya ngaqedelela isecondary level yami ePhakameni Secondary School eLupane eDongamuzi. Ukucula ngiqale ngo-2016 as a backing vocalist.
Usebenze kakhulu encedisa abaculi abaningi engovumelayo umculo yabo nxa besenza imicimbi. Laye-ke sezimele yedwa okwamanje.
Ngo-2018 ngaqala eyami i-albhamu enesihloko esithi Wulili Mamangwe, ngizibiza ngoPatience Masokana njalo nasemculweni. I-albhamu iphume last year ngisane-albhamu eyodwa.
Upheshi njengentombazana esikhangeni kalandelanga inengi lakibo elicula iRumba kumbe iChibilika, kodwa ukhethe ukungena kumdumo wedisco.
Konke lokucula kusukela ekuthandeni uThe Late Mr. Denchanda noThe Late Queen uSis Patricia Majalisa engabamamela at an early age. Ngase ngikhetha idisco ngoba lo mculo ungumthobanhliziyo phela kodabukile, kojabulile, uletha imofaya njalo awugugi lo mculo wakithi, kuguga umuntu nembatata. Nabantu baye bawuthakazelela umculo wami ngoba nje uvuselela leyo vibe yakudala.
Khosela izwi kubalaleli utsho lokuthi bangakuthola ngapha.
Thando kubantu nesupporting ngayijabulela ngoba izowenza umehluko empilweni yami yomculo. Ngitholakala ku-Instagram as uPatience Masokana, naku-Facebook Patience Masokana, naku-WhatsApp +27833809297 +27833809297.
Patience Masokana uthi kabuyele emuva kwezomculo njalo ufuna ukuba indlovukazi eZimbabwe kwezomculo wedisco, aphakamise umango adabuka kuwe wePlumtree. Ngunyebesilayo kuhlelo Woza Friday. Toboka kwazo kwazo patience igama lami ngu Ezra Jesus Ban wakala mante ngwane wakala wase wasa ayenda itimu yeswe lonke wakala mante ngwane wakala wase wasa ayenda itimu yeswe lonke wakala. So the journal of the journal of the city is born is born, born of the mother of the mother.
Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Idolobho lakobulawayo liqhubeka lisiba lenani eliphezulu lalabo abatholakala bele COVID-19. Hayike siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi libe lempelansonto enhle.